Mberero idzi dzatungamirwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Peace Project uye vauya vanga vakapfeka mbatya nhema vachiti vari kurangarira vakapambwa vasati vawanikwa vakaita semurwiri wekodzero dzevanhu vaita idzamara vapo chizunze nevamwewo. Vachitaura nestudio 7 mushure memhemberero idzi mukuru weZPT uyezve vari mumwe wavakambopambwa mugore ra2008 muzvare Justina Mukoko vati zuva ranhasi rinovatsuwisa zvikuru sezvo kupambwa chiri chinhu chakaoma.
Zuva iri izuva rinosuwisa zvakanyanya nekuti kana waita zvekupambwa uchitorwa nechisimba ugoenda unoshungurudzwa chinhu chakaoma, hauzive kuti mhuri yako yakachengetedzeka zvakaita sei, uyezve hausi kuziva kuti uchaurayiwa here, unobuda uri mupenyu here. Inini ndakanga ndatoudzwa kuti unogona kutongoperera pano ende hapana zvatinoitwa.
Muzvare Mukoko vati mashoko avo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndeyekuti vakatendera kupambwa kwevanhu munyika vachiti zvinhu zvakadai hazviitwi nenyika dzakabudirira.
Inini ndine mashoko mashoma kuna vaMnangagwa semutungamiriri wenyika. Pakatorwa Itai Dzamara muna 2016 vakapindura ivo mudare reparamende vakati ivo isivabariki. Ndichizvisvisa kwavari ndichitaura neruremekedzo rukuru ndinovati dai vadzokera kumashoko avakataura tiratidze kuti zviri bhabhariki, hazviitwe nevanhu vakabudirira zvinhu zvakadaro, nekuti kukonzera kutambudzika kwevamwe vanhu uchinyatsoziva kuti ndokukonzera kutambudzika kwevamwe vanhu. Uyezve bumbiro redu remitemo haribvumidzi, haribvumidzi kuti zvakadaro zvinge zvichiitika. Izvozvaro
umwe waakapambwa muna 2008 angoda kuzivikanwa nekuti Pascal asi akafunga zvakaitika kwaari zvinomushungurudza zvakanyanyisa. Pascal audze Studio 7 kuti chikumbiro chake kuhurumende ndechekuti mapurisa akasunga vanhu atange aferefeta oona kuti pane mhosva here.
Mutemo unongofanirwa kuitwa sezvauri sezvakaita pandiri maybe nevamwe vakawanda mhosva yaitaurwa I think yaifanirwa kutanga yainvestigatwa first.
Umwezve akapambwa vaFidelis Chiramba vati vanga vari kufara sezvo vachiri vapenyu. VaChiramba avo vakazopedzisira vaiswa mujeri vanoti vakatozobatwa chirwere cheBP nekuda kwekushungurudzwa.
Nhasi ndiri kufara ndikuteruka kuti ndiri mupenyu hangu, zvatosiyana nezvandakaona nguva yandakadaiswa muchitoro. Hazvina kumbondifadza ini kubva ndiri mufana kusvika ndichembere kucha 72 years handiambobatwa inozi BP. Saka ndakabva kujere ndava ne BP nechikubva ndizvo zvakandivharisa izvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu riri nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati zvinosuwisa kuti munyaya dzekupambwa hurumende iri kuwanikwa ine maoko akasviba.
Nekuti kana tikutaura nyaya dzevanhu vari kutorwa zvisina tsarukano, kazhinji kacho maoko ari kunongedzwa kuhurumende kuti ini ndimi muri kukonzeresa izvo. Saka hurumende haizodi kumhanyisa mutemo unozosunga hurumende yake pazvozvaro.
Vakambopambwa ava nevanorwira kodzero vakurudzira hurumende kuti iise runyoro rwayo pachibvumirano chenyika dzepasi rino chinorambidza nyaya yekupambwa nekumbunyikidzwa kwevanhu kana kuti Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment. Ndakamirira Studio 7 Maharare, ndini Rutendo Mawere.